kana zvichinzi pane mhosva vobhadhara mapurisa kuti vaongorore kuti zviri kufamba sei. Inga purezidenti yanyika vakazvitaura wani chebasi ndatotumira mauto angu kuti aende pasi onoongorora kuti chii chakaitika chikaitwa nani endi vanhu vacho vachaoneka kuti ndo vakazviita vachaoneka vane mhosva. Saka purezidenti yanyika vakusunga kusungigwei kweumbou hunoratidza kuti ndo vangava nevanhu vacho huripi imhosva here kutungamirira MDC here haisi mhosva endi vanhu vacho pavakapinda vachivarova marovera ramba vachiudza ruzhinji vanhu vacho ivava vangati vaudza kuti taivazokurova tikatumwa nakanyika vanhu vakadero ngatiteedzere mutemo zvavo zvokuti zvinhu zvanhasi kana choma ichironda ichi chegumbu mangwana chachironda choite ruoko kusvira mangwana wamusoro kunyaya yavo chaiyo chaiyo ndeipi shuwa hama dzangu tikapedze nguva mazimbabwe pazhapo tichiterera vanhu vari kuramba kuti tishandure magariro evanhu muzimbabwe vanhu vatambura neine nhamo mabasa hakuna vana vapedza mayunivhesiti vanotengesa magetikadhi parodhi zvipatara zvakutiuraya marodhi akutouraya vanhu zvikoro zvacho hakuchadzidziki magaka anobudika shuwa tingapedze nguva kutaura nyaya dzevanhu vari kuda zvigaro because ivo ndo vakakosha kusvika ko kupfuura 15 million zimbabweni hama dzangu handizvo dzatakapomera bato remdc hai handiyo shuviro yatakatsvangira iyoyo shuviro yacho yanga yerekuti vana vemuzimbabwe vabude munhamo izvi.
Asi semanzwiro amuri kumboita mapurisa ambodaidza vachamisa here kana kuti vambotaura nebato renyu nezvekuferefetwa kwenyaya
but zvizvo fishari yezvakati hapana tsamba yakadaro yatakaona kazi mapurisa achatambosvika kuda vari kuuya.